disease control.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 Gumiguru October 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti hapana chinofanirwa kutarisirwa kubuda mukushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuZimbabwe. Bhanga reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika hweZimbabwe huchakwira gore rino. Hurumende inoti vakabayiwa nhomba imwe chete yecovaccine vatange patsva neimwe mishonga yenhomba yecovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanonzi vari kukashamadzwa zvikuru kuona kuti mugwaro rakabudiswa nehurumende nezuro pamusoro pevanhu vachasangana nenhumwa yeUnited Nations amai Elena Doan hapana mapato anopikisa kana masangano akazvimirira. Amai Elena Doan vakasvika muZimbabwe nezuro kuzoongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato reZANU-PF pamwe chete nemabhizimisi avanodyidzana navo. Amai Doan vanga vachitarisirwawo kuongorora nyaya yekuchorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Bepanhau reNewsday rinoti gwaro rabudiswa nehurumende rinoratidza kuti amai Doan vachasangana chete nemakurukota ehurumende, vakuru veReserve Bank of Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights Commission naJustice Luke Malava. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipodendere vanoti havaoni kuti rwendo rwaamai Doan rune zvarichabudisa sezvo United Nations pachayo isina simba rokubvisa zvirango izvi, vachiti zvirango izvi zvakatemerwa neAmerica pamwe nemadzisawira ayo anosanganisira Britain nedzimwe nyika muEuropean Union. Muzvinafundo Dendere vanoti amai Doan vanozivikanwa zvikuru pamusoro pengororo dzavanoita munyika dzinotyora kodzero dzevanhu dzakaita seVenezuela, vachiti izvi zvinogona kukonzera kuti vakatemerwa zvirango muZimbabwe vasawana mukana wekumboteererwa nenyika dzakatemera zvirango izvi.
Mumiririri werimwe sangano reUnited Nations vanoitwa ivo Mushare Doan vauya kuZimbabwe vachida kunzwisisa nenhau yezvemasanctions. Chekutanga chakakosha kunzwisisa ndechekuti ivo havashandisi United Nations an official organization yetunoziva, very appointed through zvekunana Iran. Izvi zvakakosha pakunzwisisa nekuti zvinoita kuti tizobatsirikana kana tichida kuziva kuti maoutcomes ekushanya kwavo achange akamira sei. Zvakadaro hazvo zvakakosha kuti kuve nevamwe vanhu vekunze vanokwanisa kuuya vachitaura nevakuru venyika. Zvakakoshawo zvekare kutova kutaura nevari kuopposition kuti vanzwisise kuti masanctions ari kubatirira sei vanhu munyika, asiwo kuti hurumende inokwanisa kuita sei kuti zvirango zvacho zvibviswe, nekuti pane mhiko dzinofanira kugadziriswa zvakataurwa nenyika dzakaita sanaAmerica nanaUnited Kingdom kuti kana izvi zvisina kugadziriswa masanctions haazobviswi. Pana izvozvo United Nations haina simba rakanyanya nemachoices anoitwa nanaAmerica nanaBritain pachavo. Takara tazviona kuti dzimwe nguva UN inoti nyika ngadziite zvakati, asi kana nyika hombe idzodzo dzisingadi hapana zvinogona kuitwa.
Kana United Nations isingakwanisi kuchinja maonero enyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe maererano nenyaya yezvirango, tingati chii chiri kudiwa neUnited Nations apa?
Mwane la mwende kuti wanenge vachida kutipa vini pressure inogona kuiswa nekuti vanhu vari kungotaura nezvazvo. Nyangwe zvazvo United Nations isingakwanisi kuchinja zvino pachayo, asi mwane la mwende kuti wanenge vachiti maripoti iwaya anogona kuzobatsira kushandura pfungwa dzevamwe vanomiririra America ku United Nations. Asi ava mzvare Johan vari kuya vane history yekunyora zvakawanda panhau dzemasanctions munyika dzinovhaireta mahuman rights kufanana neVenezuela, saka ndinoona kunge zvinotogona kukonzeresa kuti nyika hombe dzacho dziva dzatoti hatitomboteerere munhu zvachose.
United Nations yakambotuma imwe nhumwa kuZimbabwe, amai Anna Tobajuka, zvakabatsirei?
Mone rangu ndeyekuti amai Tobajuka yakabatsira iyaiye Operation Mramba Tsvina. Yakanyanyisa kubatsira nekuti zvinhu zvaibvumiranwa nevanhu veruzhinji kunyika, kunyanya idzo dzinyika hombe. Asi kana takutaura nyemasanctions, inonetsa nekuti mari dzinofanira kupiwa Zimbabwe malone ende nawi kuti Zimbabwe haina futi zvekare kubhadhara zvimwe zvikwereti zvozotonya dzemahuman rights aya, zvinonetsa kuti tingati pane tichabuda. Maonero angu ndeyekuti vangotambisa zvavo mafuta kuuya nekudzokera.
Kana United Nations ikaona kuti zvirango izvi zviri kukanganisa ruzhinji rwevanhu, munofunga ichatora danho ripi sezvo isingakwanisi kuchinja nyaya iyi iri yoga?
Vakaona zvakadaro vanogona kungotaura maripoti avo. Ndinoona kunge zvare Donald ndiwo zvavachange vachitaura, asi pachokwadi tinoziva kuti masanctions havatadzisi kupinza mota munyika, masanctions havatadzisi kubuditsa mari yakawanda. Masanctions anongotaurwa kana dziri nyaya dzekubatsira vanhu, uyezve masanctions chaaripo ndechekungovatadzisa kutravela kunze kwenyika kunova iko kwavanoda kuenda kazhinji. Asi kuti ningati United Nations ingazokwanisa kushandisa izvozvo kuchinja pfungwa dzevakaisa masanctions, andioni chichidaro chingatobatsira matrips avari kuita ekuenda kunana United Kingdom kukuti pavanonosangana nevakuru vekunyika idzodzo kuda vanogona kuita maconversations ekuchinja mazvirango zviripo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa zvematongero enyika paWellesley College muMassachusetts, muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Banga guru rinokuretesa nyika dzepasi rino mari reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika yeZimbabwe huchakwira gore rino kubva pazvikamu zvitanhatu kubva muzana kusvika pazvikamu zvinodarika zvishoma zvishanu kubva muzana, kana kuti 5.1%. Asi hurumende ichiri kuti upfumi huchakwira nezvikamu zvinodarika zvisere kubva muzana, kana kuti 7.8%. Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti upfumi hwananga kumawere. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanotungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Sekuzwa kwedu nguva nenguva veIMF kana hurumende vanotarisisa zvavanenge vakambotaura kuti nyika ichange ichiwanduka kana kuti ichifamba zvakadini, vachitarisa zvavanenge vachiona munharaunda. Pari zvino tasarirwa nemwedzi miviri kuti tisvike kupera kwegore, saka zvavanyore kuti munhu anyatsoona kuti tiri kufamba sei, nekuti tauti kupera kwaOctober takunyatsoona kuti mwedzi miviri yasara iyi maringe nepatiri zvizvicha zvinogona kufamba sei. Ndinotenda kuti pane zvinhu zvakati kuti zvingaite kuti veIMF vadzokorodze mafungiro avanga vachiita, vaderedze kusumuka kwenyika kubva pa6% kusvika pa5.1% zvavaita.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Pane zvinhu zvakaita seCovid yatakaona iya, Delta variant yakamboti netsenyi ikaita kuti pave nelockdown yakabviswa mwedzi wapfuura. Saka na iyo yo zakari ya kambo tizorele hii mamiriro ya ufumu wenyika. Saka izo zo ingawe chinu chaka ita kuti chizorele matarisi kwe kusumika kwenyika. Mwe chinu zakari chino gona kuzorele nyika kumashue maringe ne kufamba kwe magetsi.
Munga tana ngura ere ipapo pa dambuziko re magetsi, Dr. Kanyenzi.
Magetsi kwa zino awe kuti netsei. Gorela pfura 2020 nika yakati sumu kei zakati nyanyei niku ya nyanyanya mbura yanga yasta ya nyona asitika nyanyo wa sumu za gorela pfura chaka abasira janga yachini chukuti magiesi kwenyeka anga achuanika zakaita wa makamba ni asumu kei zakaita kuti the Confederation of Zimbabwe Industries va ungorore kuti capacity utilization yaka sumuka kubapa kuma 37% ikashuka kuma 47% wakitalisa goreri ino kuti yaito shuka 61% maringene kunaya kwa kaita mbura goreri ino maringene kuwa nemukana wakati sumukei wikukwenya magesi waita kuti kwa nikuwa kwa magesi kwa ngakuri po kutanda kwa goreri ino kwa kabatila za kare kutipawe ni tarisi kuti ufumu wenika uchange uchifamba zvakanaka. Iko zvino pane dzimwe nyaya zvakare mafambisirwo emari dzemusika weDutch Auction.
Chii chiri kuitika pamusika apa chiri kupa kuti pave nekugedageda kwemeno munyaya dzezveupfumi?
Kusarira mashure kwemari inenge yahwinwa nevanenge vane mabhizi anenge ahwina zvaita kuti pave nedambudziko ririko iko zvino raita kuti haro maketi isumuke zvakanyanya tichitarisa zvakare kuda kuwandutswa kwemabhizinesi takatarisana nekisimusi zvaita kuti kushandiswa kweforeign currency mari yekunze isumuke chose maringe zvakare nekugadzirira kurima makauno wa 2021-2022 zvinochireva kuti mari yekunze iri kudiwa zvakanyanya asi iripo iyoyo haikwani kuti ifambe ipate vanhu vose vari kuda mari iyoyo. Saka nokudaro ndofunga ndo zvinhu zvaita kuti ivo vatidzorerei mumashure matarisiro avanga vachiita. Sekuziva kwedu zvakare nematarisiro anoitwa kuti nyika ichafamba sei zvinofamba nemaassumptions anenge achiitwa. Maassumptions avari kutarisa ndingabvumirane nawo okuti zvingangoti dzokei kumashure nekuti tinonyatsaona kuti mwaka uno kupedzisira kwegore zvinhu zvamboti dzokerei kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende inoti zviuru nezviuru zvevanhu vakabayiwa kamwe chete mushonga wenhomba weCovid-19 unonzi Covaxin unobva kuIndia vatangidze kubayiwa mishonga wenhomba patsva vachishandisa imwe mishonga yeCovid-19 iri munyika. Hurumende inoti izvi zvakakonzerwa nekutadza kwayo kuwana imwe mishonga yeCovaxin kubva kuIndia. Mukutanga kwegore rino, India yakabatsira Zimbabwe nemishonga yeCovaxin iyi inoita zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000, asi mamiriro akaita zvinhu muIndia ave kutadzisa kuti nyika iyi iwane mishonga yekuendesa kune dzimwe nyika sezvo iyo iri pakati pematambudziko makuru ekurwisana nechirwere ichi mukati mezvizvarwa zvayo. Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze kana pane zvekutyira mukuvhenganisa mishonga yenhomba iyi.
Pari zvino hatisati tava neumbowo hunotirakidza kuti kana nhomba dzeCovid-19 dzakasiyana-siyana dzikasanganiswa tinogona kukanganisa miviri. Umbowo hatitori nahwo hunotirakidza kuti dzimwe nhomba dzine simba shoma dzinotozoda kututsirwa nenhomba dzine simba rakawanda somuenzaniso. Vanhu vakabayiwa Johnson and Johnson yamainzwa pakutanga ichinzi inongobayiwa Jackson rimwe chete unobva wakwana. Iye zvine zviongororodza tiri kuita kwapera mwedzi mutanhatu dzaakutitaurira kuti vanhu vese ivavo vanofanira kubayiwa either imwe yechipiri Johnson and Johnson kana kuti vachida kunyatso simbaradza masoja miri wawo vanofana kutora nhomba yePfizer kana yeModerna. Izvi zvinoita kuti masoja emiri wavo avandudzwe zvakapetwa kune mazana mashanu zvinobatsira kuti miri yavo inyatso simba zvakanaka. Saka hapana zvapo zvatachaona pari zvino zvinogona kukonzera njodzi kana vanhu vakasanganisa nhomba dzeCovid-19, asi zvinenge zvichida kunge zvichiitwa zvichiongororwa kuti mune remangwana vanhu ivavo utano hwavo hunozoramba hwakanaka here.
Kana munhu akambobaiwa kuvaccine achitanga patsva sezviri kukurudzirwa nehurumende, hazvizonetsi here sezvo munhu uyu achizopedzisira ava kubaiwa nhomba katatu?
Kana vanhu vakabaiwa nhomba yekuIndia iyo vakazopiwa dzimwe nhomba itsva dzavanozopiwa semuenzaniso toti vabaiwa Sinopharm yekuChina kana kuti vazopiwa Johnson Johnson kana kuti vazopiwa imwe zvayo nhomba kana Sputnik yokuRussia, vanhu ivava vanenge vatobetsereka zvakapfuura kupfuura avo vakangobayiwa Sinovac yega kana kuti vakabayiwa Covax yega. Nekuti pavanozobayiwa dzimwe nhomba majekiseni avo maviri eimwe nhomba, zvinenge zvaakureva kuti vatova nerimwe jekiseni retatu, kureva kuti masoja emiri wavo atosimbaradzwa zvakapetwa. Hazvina njodzi yatataona pari zvino, zvinogona kutova paya tingati muchirungu advantage.
Chii chinofanirwa kungwarirwa nemunhu ari kuchinjanisa mishonga yenhomba?
Chatinokurudzira vanhu vanenge vakuzosanganisa kana kuti kuchinja nhomba, chikuru chatinovakurudzira ndechekuti vanofanira kunge vachitaura nana chiremba wavo kana nana mazvikokota kuti vaongororwe kuti miviri yavo inogona kutambira here nhomba idzi munguva yakadii. Semuenzaniso tine nyika iri kudhuze nekuno kuAmerica, Canada. Canada vanhu vazhinji chaizvo vanosvika kuma 60%, vazhinji vavo vaingosanganisa vakapiwa nhomba dzakasanganisa sanganisa. Vamwe vakabayiwa AstraZeneca, vakazobayiwa Johnson and Johnson, vakazobayiwa Moderna, umwe akabayiwa AstraZeneca neModerna, zvaingosanganiswa sanganiswa. Asi hatisi kuona dambudziko pavanhu ivavo nekuti nhomba zhinji idzi dzinongoshanda zvakada kundofanana.
Pane mushonga wenhomba unonzi uri nani pakudziva kwevaccine here?
Tatava neongorero yakakwana kuti nhomba inga ashandiswa kutsiva Covax kune avo vakabayiwa imwe chete vasina kuzowana mukana wekubayiwa jekiseni ravo rechipiri ndeipi, nekuti hatina ongorero yakakwana kubva kuIndia kwaunogadzirwa mushonga uyu. Saka naizvozvo tingangoti kurudziro yatingapa vateereri ndeyekuti kana waakunosandura kana kuti waakunotora dzimwe nhomba patsva, zvakakosha kuti utaure nachiremba wako achiwo kuti aone kuti angakupanga zano rakadii, sezvo chiremba wako ndiye anenge achinyatsokuziva utano hwako pamwe chete newe, sezvo kurapwa kwemunhu iri partnership pakati pachiremba nemurwere.
Asi Dr. Guni, kana munhu achichinjanisa mushonga wenhomba anenge achingodzivirirwa zvakakwana hake here?
Kana munhu akachinjanisa nhomba sezvandambotaura, vamwe wacho vanenge vatova nemukana wakakura wakakahadzika kana kuti yatingati muchirungu advantage, nekuti anenge ane nhomba nhatu pane mbiri.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nepenyuro yeZBC inoti sangano rinoona nezvemitambo yenhabvu reConfederation of African Football rarambidza kushandiswa kwenhandare yeNational Sports Stadium panotamba zvikwata zvenhabvu zveZimbabwe nezvikwata zvekunge dzimwe nyika kusvika nhandare iyi yagadziriswa zvose zvayakaudzwa kuti igadzirise. Nepenyuro yeZBC yakare inoti vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vazhinji havana pekugara pachikoro chepamusoro ichi izvo zvavaikukanganisa zvedzidzo dzavo. MuNewsday hurumende inoti haichadzingi mabasa vanoshandira hurumende vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 ichiti izvi zvichaitwa pakupera kwegore. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masterasei Studio 7. Akomana nyaya yenyika yedu iri kutyisa. ende munoziva kuti apererwa hatiadzi kutonyatsoita sei. Munoziva here kuti Zimbabwe iri kutorwa nemachina? Takanyatsogara kutandavara kupfunya chisero kudai so. Because iye zvinezvi zviri kuitwa napurezident kunyarara kuvanhu vachingonotorerwa minda yavo zvinhu zvavakatosainira mamhano. Vanhu vane chikwereti kubvira chakasiiwa naamugaba ngazvibude pachena chikwereti ichi kana zvezvokubhadhara kwazvobhadharwa pane zviri kuitika iye zvinezvi. Iye vari kupuhwa mamiriyoni mamwe vari kupuhwa vari kudonoterwa vasingagoniwo kudzosera chikwereti chekuchaina chakabvira kudhara. Machaina aya kusvika achitora panda pese vari kuziva pavakatsika. Oh, Zimbabwe yaenda nemachaina ndikutaurirei. Kana vanhu vakasangwarira izvozvo izvo hapana chiri kubuda. Hongu tingati zvedu mukomana pangaapinde asi mukomana ari kuzosangana nezvakaoma chero akapinda ari kusangana nezvakaoma. Zvinhu izvo ngazviongorore kuti wai machaina aine simba rekupinda mumisha yevanhu achitora. Chokwadi ndo chiri pachena manje chisiri kuda kuburiswa apa.
Uyo ari kutya nezvekutupai chamisa iye ari kuda utungamiri. Haa, uyo akatorasikawo njere we. Haa, akatorasika njere haana zvaanoziva. Nyika ino mwana wezimbabwe as long as yaiye citizen of zimbabwe yaliable kuva mutungamiri wenyika. Asi iye kunenge yekuti yomuvhirirwa kwavakaita upfumi hwenyika vachiisa mumaoko avo vega. Ndosaka muchiona vachiramba vakangonanganaka nechinhu nezvigaro. Vanotoziva kuti hapana chavari kuburitsa vanhu vaya. But vanoziva kuti vakangobva pachigaro ipapo hapasisina zvinhu zvavo zvose zvavakaita kuzviziva. Mapurazi mapurazi chiichi seven seven nevana vasati vazvagwa zvikuru zvavo sazvo zvabva zvine mapurazi. Asi iye munhu isusu veri zvinje tiri kutambura. Kubva patakabva kumaelections avakatibiraya hapana kana chinhu chaitwa namunangagwa chinobatikira. Kunze kwokubira maelection chavakaita chaicho chaicho hapana. Hativhune 2023 ari kusvikawo. Vane Zimbabwe vanetseka vatambura hama dzangu.
Makadiko mhuri yeZimbabwe, makadiko vashamarati westudio 7. Mofana nenhau dzakanaka dzekunotipa. Ni ndodo kuti muudzewo ana komisha unana monzorawo kuti zvavari kutaura zvekuti hanzi maelections haashandi kutaura namunagagwa ndokunoshanda. Ndodo kuti muzive kuti ZANU-PF haisi Zimbabwe. Munangagwa haisi Zimbabwe. Munangagwa haana kusike munhu muZimbabwe. Nhaakutifarisira ziyai pekugumira maopinda nemwenje mudziyo. Apa mosapotana nezanupf kuti aitodo kupa Munangagwa dzimwe 5 years dzekuti atonge nekuti nyika iri kubudirira. Musataure zvinhu zvinonyadzise kudaro nezvinhu zvinogumbure kushungurudze vana weZimbabwe kupe hasha kuvana weZimbabwe. Zvizamei munyatse kuone hunhu hwevanhu muZimbabwe kana nezvitende zvemunotemba zvichapera.
Ko chiri kuramba chakavharirwa mabhodha chiiko? Mabhodha ari kuramba akavharwa. Kusvika riiniko mabhodha acho akangovharwa? Kusvika rini mamwe dzimwe nyika dzakavhura mabhodha? Iro redu racho iro ndiro rongogara rakavharwa. Wai vanhu vairaramawo nekunotengesa nekutenga nokutengesa vanochirarama sei? Akomana, hamunawo tsitsi here nevanhu vari kutambura kuti mumwe munhu anoshaya chekudya chaicho? Mumwe munhu anoshaya chekudya kuti ope ivana? Mumwe munhu anoshaya mari yechikoro? Vana vazhinji vavachaende kuchikoro nenyaya yekushayiwa kwemari. Vanhu vorarama sei? Mari dziri kutambirwa hadzikwani kana chinhu, saka vanhu vorarama sei? There is something which is cooking behind. Nokuti kuvharwa kwemabhodha hakungovharwe nje, pane zviri kuitika. Saka munoda kuramba muchibhenefita imimi chete. Kuwamwe vanhu voita sei?
Ivo vari kuti havagone kuita sarudzo, asi makatarisa mai Munangagwa kutaura kwatiri kuita izvozvo vari bhodha chikafa vakaunganidza vanhu vasvika zvokuma 400 vano vechikoro vakatarisa vakabva kuchidodo kubhodha izvozvo vari kanyemba vari kungounganidza vanhu but upedza kuti vakwanisa kuita mabielection vanongoida kuti zviite sei. Zvaanoita Munangagwa zvinopfuura. Ngatirambe takasimba zvinodarika. Ndini Stephen Kudande.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vatereri ve Studio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndino koka ya kutimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection. Nasi Maneru na 8pm. Mchirongwa cha nasi, tirukutarisa zvirongwa zviri kutungamirwa neve chidiki. Zvakanangana nekusimudzira vagari vekumaruwa munyika. Chukuze yao zvekare neve chidiki. Nezvezuva International Day of Rural Women. Rinocherechedzwa pasi rose muswa 15 kumiguru. Nechinangwa chekukoshesa kusimudzirwa kwevanasikana nevanhukadzi vekumaruwa pasi rose. Muri Zimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa ichi. Muine ni Mike Hove, Nas Maneru na 8pm.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. General Colin Powell avo vakava munhu mutemo wekutanga kuva gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vakashaya nemuvhuro mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri weAmerica ava Joe Biden vakati mireza yeAmerica ichagara yakadzikiswa zvishoma kusvika musi wa22 gumiguru senzira yekuremekedza vaPowell. VaPowell vange vave nemakore makumi masere nemana. General Powell vainge vari mumauto kwemakore makumi matatu nemashanu uye vakavasa chigaro wemauto ose kana kuti chairman ve joint chiefs of staff kubva muna 1989 kusvika 1993 pasi pehurumende yava George H.W. Bush baba George W. Bush uye vakashandawo muhurumende yava Bill Clinton. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 na Dr. Moses Rumano pamusoro pava Colin Powell.
Dr. Powell wanorangarirwa iwo sa Secretary of State uye se mutungamiriri wemauto munyika yeAmerica semunhu wechitema. Munhu akakwanisa kumiririra rudzi rwechitema kuti tinokwanisa kuita mabasa epamusoro soro.
Tinoona kuti vari kunzi ivo vashaya kubva kudenda reCOVID-19 kana kuti zvimwewo zvazobva padenda reCOVID-19 kunyangwe vanga vakabayiwa nhomba iyi. Mungaone izvi zvichizodzora mashure here nyaya yekurwisa denda iri?
Handione zvichidzora kumashureba kurwisana nedenda reCOVID-19. Majekiseni anobayiwa aya ekudzivirira aya kana kuti mavaccinations akafanana nesafety belt remotikari rinobatsira kudzivirira. Hazvirevi kuti pamunhu akaita tsaona haachafe pane bhadhi, asi zvinodzivirira. Ndinoona inini kuti washoma wari kushayika wanenge wakabayiwa vaccination yeCOVID-19, saka ndinoona zvisingadzotsere mumashure urongwa hwekuti vanhu vabayiwe mavaccinations muno muAmerica anodzivirira chirwere cheCOVID-19.
Tichiona kuti ndivo zvakare vechitema vakange vakabata chigaro chamataura ichi cheSecretary of State munguva yapfuura yava George Bush. Izvi zvinozowanikwa zvichiremekedzwa here nevechitema munyika ino yeAmerica nepasi rose?
Izvi zvinoremekedzwa chaizvo nekuti wakashanda kushanda kwakanaka panguva yavo wari Secretary of State wachishanda nawa Bush. Saka zvinoreva kuti watema wanoona muenzaniso wekuti mumashure umu kuna ana Dr. Powell wakamboita basa rekumiririra nyika yese yeAmerica. Saka ndinoona zvichisimudzira wanhu werudzi rwechitema kuti wave wasingatarisirwe papasi asi wanoshuvira kuita zvakanaka munyika ino yeAmerica.
KuAfrica vangarangarirwe sei nyanya kuZimbabwe?
KuZimbabwe wanorangarirwawo semunhu anga ari mutungamiriri wemauto uye semunhu anga ari Secretary of State munguva yawa George Bush. Wakashanda zvakati simbararei pane nyaya yawairwisa yechirwere cheHIV AIDS panguva yavo. KuAfrica vane basa rawakaita panguva yavo iyoyo, zvakasimudzirawo uye zvakapa kuti vanhu vanzwisise pamusoro pechirwere cheHIV AIDS uye nerubatsiro rwavakapa zvekare kuAfrica.
Avo vange vari Dr. Moses Rumano vari parunare na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemadhokero enyika inoti hapana chinofanirwa kutarisirwa kubuda mukushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuZimbabwe. Bhanga reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika yeZimbabwe huchakwira gore rino. Hurumende inoti vakabayiwa nhomba imwe chete yecovaccine vatange patsva neimwe mishonga yenhomba yeCOVID-19 iri munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezuru zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau.
ini jini tanono kawande jini Washington DC ndichiti mosora zakanaka.